Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 6 ndira 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevana vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Bato reTransform Zimbabwe rinokurudzira vatungamiri veZimbabwe Electoral Commission kuti vasiye mabasa. Nasi America inochirechedza gore rekutanga kubva zvakaitwa mirizhonga paparamende pakafa vanhu vashanu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana 14 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 1379 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine makumi mapfumbamwe nevaviri 5092. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane gumi nezvipfumbamwe zvine makumi mashanu nevanomwe 219,057. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mana nezvisere zviine mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nevaviri 4,147,992. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nechimwe nemazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevashanu 3,161,795. Vabaiwa nhomba yetatu vava chiuru chimwe chete nemakumi mashanu neumwe 1,051. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti vari kutungamira sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vanofanira kusiya mabasa nekuti vakundikana basa. Izvi zvinotevera mashoko ekuti gore rapera rose ZEC haina vanhu vakawanda yavakanyoresa kuti vavhote musarudzo dza2023. Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti dzimwe nguva havasi kukwanisa kunyoresa vanhu nekuti vekuhofisi yamabharani mukuru wehurumende kana kuti registrar general vanenge vasingakwanisi kupa vanhu zvitupa zvinodiwa pakunyoresa uye vachitiwo dzimwe nguva vanenge vasina zvikwanisiro. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaangarivhume.
VaZulu, takafunga kuti tiende kuZEC mushure mekunge ZEC yabudise nhau dzekuti ivo gore ra2021 vakanyoresa bedzi vanhu vanoita 2971 manew voters. Mushure mekunge vapuwe budget re11.6 billion RTGS inova mari inosvika iyo mari inodarike $100 million pagore iroro kuti vanyorese vanhu kuvhota, asi ivo vakanyorese vanhu bedzi vasingasviki zviuru zvitatu. Saka izvo zvakatishungurudza kuti taida kundonzwisisa kuti sei paite incompetence kana kusagone basa kwemhando yepamusoro zvakadaro. Tasvika kutambirwa kwedu kwanga kusina kumire zvakanaka zvachose nekuti aingove mapurisa kubve panze pagedhi aive mapurisa perception ye ZEC ayewe mapurisa ane futi nukupinde mukati mu ZEC office takato zodai ziwe munu we ZEC nemu purisa
ndia anichele wa maida kuenda kunoona vangarifu
isuta yada kunoona wa utoile slide guana chief elections officer atina kwasa kubaona takango zona bezi director of public relations nations ma commissioner rese harapu saka kubati kubutani wa kwedu kwa kanga kusi kwa kanyanyo onaka kana kunofadza sesho taita resira asile takazutaura nao havo takazukurukura nenye ya titanga tafambira
ndia zipi nye ya zamaka kurukura
tishe kutanga tati susu wanga wakanyoreza avashoma ZEC inofana kuti ishande sezvo inosungirwa kunzi iite. Chechipiri ma registration center angori bedzi 70-61+10 which is 71 nyika yese. Saka iwayo mashoma zvakanyanya zvekuti kuti munhu andonyoresa kuvhota anofana kufamba nzvimbo yakareba chaizvo kuti asvike nzvimbo yekundoregister. Ende uyewo tikakurukura nyaya kuti vanhu vari kushaya interest mumaprocess yeZEC. Ende uye vanhu havasi kuvimba nekutende ZEC.
Mungapa muenzaniso
saizo zvanhu vakawanda vasi kutenda kuti vanhu bedzi 2900 vakanyorese kuvhota saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatakurukura navo tichitaura kuti ngazvikurumidzwe ngapaiswe masenders akawanda yekuti vanhu vanyorese kuvhota ivo vakativimbisa kuti iwa yemasenda ari kuiswa by February kuti munhu wese agone kunge achikwanisa kunyoresa ari pedo ndo dzimwe dzenyaya dzatakurukura navo
asika vezeki vanoti vanomboshayawo kazvikwanisiro Eva ngarifuni.
Pamari chekutanga vatiudza ivo kuti vaka receive kana kuti vakapuwa mari yavo yakakwana kubva ku budget yenyika 11.6 billion RTGS. Saka vana dambudziko remari. Chechipiri kuwane mari yevanoti outsourcing yevanotsvaga kumadona nevanhu vakasiyana siyana pama programs avo ekushambadza kudzi radio nemama program avanga vachiita. Saka mari vari kuwana. Ende uye chetatu ukapinde pa office ye ZEC despite kuti panga pakazare mapurisa angane puti motokari dzakanga dziripo dzakapakwa mukati ma 4x4 dzakawanda zvekuti zvinoratidza kuti mari iriko and any citizen angada kuenda kundoona ngaandopinda pa ZEC aone mhando yemota dzakapakwa kuti ndifunge kuti mota idzi dzine munhu umwe naumwe yake kana kuti dzimwe dzacho dzingori mota dzakatengwa saka nyaya yemari hatingadi kuti idambudziko kuZEC nekuti mari vanayo
mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7 zvichakadaro makweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights akamirira sangano reproject vote 263 anyorera kuZimbabwe Electoral Commission achida kuti apiwe magwaro emazita evanhu vakanyorisa kuvhota ose ari maviri anoti repadande mutande nerebepa mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vanoti chiri kudiwa nesangano reproject vote 263 ndechekuti rikwanise kuverenga kuongorora pamwe nokunzvera zviri mugwaro revavhoti iri maringe nebumbiro remutemo iro rinobvumidza kuti vanoda kunzwisisa vawaniswe gwaro iri neZEC ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na vamafunda
Mukoma God Shumpanga rakamirira project vote 263 wakanyora tamba pamusuwa 3 January 3 ndira vachikumbira kuti ZEC Zimbabwe Electoral Commission iwapewo magwaro kutamba electronic voters roll name inonzi print voters roll of the consolidated voters roll yenyika yese vari kuikumbira kuti vamboionawo vamboongororawo pamutemo kuti ndizvare electoral activity muZimbabwe vanototarisa nekuti weproject 263 vote 263 vanga vakaine mabasa vanga vachiita ekuzama kuti vana veZimbabwe varejiste kuvhota asi pakazouya ZEC ichivaudza kuti muZimbabwe vakarejista vanhu 2000 chere mugore ra2021 ndopavakaita kakunyuta saka varida kuzotarisa voters roll redu vari odite zviri pamutemo vangotarisawo kuti zvakamira sendizere zviripo izvi inanhu vakadai vakadai saka tamba indo yakaenda kuZimbabwe Electoral Commission takamirira mhindu
danho iri rinobatsira chii tichiona kuti Zimbabwe Electoral Commission iri kuburitsa kuzivisa veruzhinji uwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pari nhasi
Electoral Act yedu yeZimbabwe inotendedza kukumbira kuwana voters roll. Asura utanga nasi mkajiyo kama kuma elections apezi sila kuitu watu kanari ya 2018 kandisika kanganisi kata 2018 shua pane organization ya kakumbira kuwa na voters roll in electronic format or in hard copy format in print format ikatopiwa kuti waite waite basarao waite analysis yao electoral act yedu inotendeza those wanyoru wane project vote 263 kutayo chumo kumbira oditi mtipo voters roedu in electronic format ne print format kutitari setega to analyze kuti okay tine wanataka fambizana wataka kumbira kuti wataka batisila kutu wa register kufota haiso yega organization yoyo wana wakati one day fanuma organization wakati one day wakama mobilize wa anu kutu wadini kutu wanawa register kufota sakare gaiti wana utisekisha kutu kutii
kune vamwe wari kupokana ne uwandu uri kuziviswa ne Zimbabwe Electoral Commission kuti ndo vanhu voga vakakwanisa kunyoresa kuvota zvikuru mugore rapfuura ra 2021 zvingaita here kuti masangano akaita sera muri kumirira iri ne vamwe ivava vari kupokana ne uwandu uhwo vaende kumatare edzimhosva
aiwa regezai tisanyanye kumhanya kuenda mberi regezai tifambe bijana bijana nerekanereka pachimanyika tione kuti titetinzwanane regezai tione kuti zeki zvakakuta chikumbiriro chinotoziva kuti kumashure uku kune mavhoto zvakatombopawa akatombopa vanhu anobhadharwa ende kuna wakomana nevasikana veprojekt zvoti vanana mukoma Alan Chipoi vanana Stanon Dunga vatokumbira nevasikana vavo kune vakomana kuti ngatione kuti zvakamira sei danho repamberi zvichaonekwawo zvichafamba sei ngatisatanga tanyanya kumhanya mberi regete une zvitanga takumbira zeki tifadze ndokuti kutifadza zvakanakidza wakomana nevagoma gwete edu nakoma chinopukuro nakoma peta saurombe vanasisi jino vanasisi racho vasaite kumatare zvikaperera kunyaya dzokunyorerana asi kana zvanetsa matare ndokwatinoenda ndokunoperera nyaya
avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7 tarisa zviri mumapepa nau anasi munews day nyanzvi mune zvedzidzo dzinoti gore ra 2022 richava gore rakaoma zvikuru munyaya yezvedzidzo munyika vachiti izvi zvinobva mukuzvirikwa kwakaitwa dzidzo nedenda recovid-19 kuramwa mabasa kwevarayiridzi vana vechikoro vaibata pamuviri nekurega kuenda kuchikoro kwakaitwa nevana vechikoro munyuzde makare mutungamiri wezanupf vaemarson munangagwa vanonzi vatambira zvakabuda musarudzo dzebato ravo idzo dzichiri kukonzera mutauro mubato iri muchronicle sangano reapex council rinoti hapana kuramwa mabasa kuchaitwa nenhengo dzaro sezvo pane urongwa hwekuita huri kure nehurumende svondo rinouya pasi penational joint negotiating committee yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
tavajaira uyo muyutsi uyo ari kutaura uyo nyaya yokuti ZANUPF haina kumboita musangano pakati pecovid-19 ichiuraya vanhu ZANUPF yakaita misangano ichirambidza MDC vakabatira monzora kutora Harvest House nguva yecovid saka zvavari kutaura zvoti hazvijaira nezvezanupf vanenge vachitoitirawo kuti vasadzingwe kana kudya kutsigira nhema idzodzodzi izvo zviri kukonzera nzara munyika izvo zviri kukonzera kuti nyika iparare ishaye kana dignity muupenyu hwevanhu zvakare zanupf zvayava kuita izvizvi zvakashata zvisingaiti nyika hakuna kwairi kuinda nyika yainda kumawere zviri pachena hapana kana munhu angambofungidzira hapasisina
Mamukasi vashamari vestudio 7 aisu tirwa penyu zvedu penyu ye goedza aingoda kutaura zvangu kuti aiwa pakati apo pezipa bone FIFA ndapaita kunzwana nabhozesha aisu hatidi zvekushaiswa mutambo kushaiswa bhora tinoda bhora isu tinoda soka hatidi kuti mauri asi adzingwe aiwa aiwa ndapaitwa kunzwana napo panguva iripo vasazvichutumadzawo
pastudio senhena pamuri seisei vashamarari vana Raymond wande nevamwewo yaa tokutendai nekuti panhau ini ndini Petros Nnuve ndiri paBotswana ndatikumbirawo kuti hurumende yedu yezanupf vambozivawo kuti isusu tiri vanhu vanenge vakapasawo zvikoro ati hatina zvekuita tiri kuno kumabasa kuno kunze kwenyika kunoku kwati kushandisa kuti mbunyikidziyo tinozviwa senhapwa aiwa 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 vanana vana nangagwa ngavatitiwo purani asi zvisinei hazvo 2023 mukomana ari kupinda muofisi ndatenda
2023 tinofanira kubuda nouzhinji hwedu tondosvika tovhotera vana Nelson Chamisa nokuti ribato remdc mdc iet handiri kuoni zvakanaka ndenge toda kuita zvakaita Margaret Dongo gore riyere zvekuti mavhotsi asati anaunzwa obva ati vanhu vangu chisai kuna vamugabe saka munzoro uyu handimuoni shapushapu anenge andoda kuti vanhu vangu isai kuna vamunangagwa ndozvandiri kuona saka inditetsi ndovhotera vachamisa vapinde vanyanga
vana vezimbabwe zimbabwe ngatibatanei zimbabwe tikurire nhambo zimbabwe tina vachamisa zimbabwe vana vezimbabwe zimbabwe ngatibatanei zimbabwe tikurire zanu zimbabwe tina vachamisa zimbabwe
ndinokutendai pastudio 7 vana vezimbabwe hatibatanei nevari kunze tikwanise kudzoka tizorejesa tipedze nhamo yatitambudza kuti tisangoramba tingomberereka nenyika tisatambudziwa nedzimwe nyika ndatenda zvangu ndini chwanu ndepakapa
kwazai mwiri yezimbabwe kwazai mwiri yezimbabwe haina hangu ndaungotaura zvamwe ndiri ndakarerekera pagokwe nemangu esouth africa handira kutaura zvamwe ndakataura nenyaya yechanda handira kuti tese tipepuke magogwe tofanga kutarisa munhu wekuvhotera hatimbodi kana fani zvokuti tori tutavhotera munhu obva aita zvake zvokuita zvemagirlfriend utama kana nemusha wake zvatakamuvhoterera hachaiti chanda out muofisi tokuda vanhu neshanduko this time tokuda vanhu vakamutsa panyaya yebasa hatisi kuda vanhu vokuti tikavhotera taparadza imba yake hatisi kuda vanhu vetaipiyo yegore rinotevera hatisi tofanga kutozoongorora izvozvo presidential input hatisi kuida kana kuiona futi pondo imwe iri kutotitambudza kuarea kwedu iyoyo vanonyepera kuti vanotida but avatsuda kutishandisa vanhu zanupf pasi
makadiko vashamarari vestudio 7 aiwa isu kwatiri tinofara tiri kuno kusouth africa kwatakapopera tichitiza nhamo yatinokonzereswa iyi nevanhu vezanupf avo vanhu vezanupf vatitambudza asi mashoko angu ndinoti vamunangabwa vakundikana sezvo zanupf zvaisingadi kubva pachigaro zvava zvakadiva mbopawo vachiwenga timboonawo kuti pamwe vachivenga vangachinja zvimwe vambotiitirawo zvavanogonawo vachivenga vamunangagwa vakundikana dei vanga vachikanda svimbo pasi nokuti zvakunda izvi vapiwo vachivenga kuda pamwe vangaita zvinani vamwe tingadzokawo kumusha tisiye zvemusouth africa izvi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera timirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sangano rezimbabwe national soccer supporters association rinoti raisa chikumbiro kuhurumende chekuti ribatsirwe nemari yekuti nhengo dzaro dziende kunokuruzira mawarriors kumakwikwi eAfcon 2021 kuCameroon. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Munyori mukuru wetsangano iri vaJoseph Muchau vanoti Zimbabwe iri kuda rutsiziro rwakasimba murwendo rwayo rweAfcon 2021 urwo iri mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Vamuchau vanoti vaiisa chikumbiro kuhurumende chekuti ibatsire dzimwe nhengo dzavo nemari yekuenda kuCameroon kuAfcon kunopa rutsigiro kumaWarriors. Vamuchau vanoti vakaita musangano nevamwe vakuru veSports and Recreation Commission avo vakavavimbisa kuti vari kukwidza chemo ichi kuhurumende.
Asi vakativimbisa wakati vachamira mira kuti pange pachine paine vatsigiriwo vachasvikawo vakamirira chikwata chedu cheMaWarriors.
Mukuru wekumahofisi eSRC vaSebastian Garikai vanoti vakasvitsa chitemo chevatsigiri venhabvu ava kuhurumende asi vakamirira mhinduro. Studio 7 yakundikana kubata bazi rezvemitambo kuti tinzwe kana hurumende ine zvaichabatsira nazvo vatsigiri vechikwata chenyika. Vagarikai vanoti vari kufara kuti maWarriors akasvika zvakanaka kuCameroon vachiti chinangwa chavo chikuru ndechekuona kuti chikwata chenyika ichi chawana zvese zvachinoda. Vamuchau vanoti veSRC vakatendera kuti vatsvagewo dzimwe nzira dzekutsvaga nadzo mari kuitira kuti vateveri veMaWarriors ava vabudirire kuenda kuCameroon uku.
Vanogona kunge vachidawo kubatsira vatsigiri veMaWarriors kuti vaende kuCameroon vakati daiwa tinozvitsigira. Uye zvakare tinotsigirawo kuti izvo avo vanogona kuenda kuCameroon vachishandisa mari dzavo vange vachienda vachinotsigira maWarriors.
Asi nguva iri kufamba patati pave nechakabatana murwendo urwu sezvo mutambo weZimbabwe wekutanga uriko nemuvhuro apo maWarriors ari kusangana neSenegal. Makore apfuura vateveri veMaWarriors vanga vachibhadharirwa mari neZifa kuenda kumakundano aya asi pari zvino hapana vatungamiri veZifa zvitevera kudzingwa basa kwebhodhi ravaFelton Kamambo neSRC. Kudzingwa uku hakuna kufadza FIFA iyo yakatara musi wa 3 ndira semusi unofanirwa kunge SRC yadzora bhodhi reZifa iri pabasa. Zuva iri rakapfuura SRC ichiti haisi kudzora bhodhi reZifa. Nhabvu muZimbabwe yatarisana nekudzingwa munhabvu yepasi rose sezvo FIFA iri kutorera Zimbabwe matano akaomarara. Murwendo rwekupedzisira kuAfcon Egypt kwakaita kunyunyuta kukuru mushure mekunge ZIFA yakabhadharira vateveri venhabvu vakawandisa kuenda kumakundano aya panguva iyo vatambi vaive vasina kubhadharwa mari dzavo. Chikwata cheMaWarriors chakabudirira kashanu kuenda kumakundano aya muna 2004, 2006, 2017, 2019 na iko zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariani.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Papera gore kubva zvakapinda nechisimba muparamende yeAmerica, vatsigiri vevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiedza kumisa chirongwa chekuti vaJoe Biden vaitwe mutungamiri weAmerica. Musi wa 6 ndira gore rapera vatsigiri vava Trump vakaita mhirizhonga paCapitol Hill pakafa vanhu vashanu. Nhasi mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotarisirwa kutaura pamusoro pechiitiko ichi asi vaTrump vanoti havasi kutaura pamusoro pezuva iri nhasi. Kusvika pari zvino mapurisa akasunga vatsigiri vavaTrump vakakonzera mhirizhonga iyi vanopfuura mazana manomwe. Tabata nyanzvi mune zvamatongerwo enyika Dr. Roderick Machekano kuti vatiudze zviri kutarisirwa nhasi maererano nezuva iri.
Mhirizhonga yakaitika paCapitol Hill mugore rapfuura musi waJanuary 6 inotarisirwa kuti icharangarirwa pazuwa ranasi January 6, 2022, kunyanya kurangarira avo waka tsakatika mu mirijonga yakaitika iyi. Tinoona kuti mukuru wenyika va Biden nomutevedzeri wavo vanotarisirwa kuti vachange vachitungamirira nekutaura pamusoro pemhirizhonga iyi. Tinotarisirawo izvo kuti vatungamiriri Congress ichange ichitonderawo zuva iri pamwe chete nenyika yose, nokuti chiitiko ichi chunhu chakaafekta magariro emuAmerica, mafungiro evanhu maererano ne upenyu hwemuAmerica zvichienderana nedemokrasi yenyika, kuti vanhu vakava nepfungwa itsva kuti zvinhu zvakadai zvingaitika muAmerica here.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vanotarisirwa kutaura pamusoro pezuva iri here, uye munofunga kuti zvimwe zvavachataura pamusoro pazvo ndezvipi?
Tinotarisirawo izvo kuti mukuru wenyika vaBiden zvavachange vachitaura pamusoro pazvo zvinova zvinonge zvichirerekera mukubatana kwenyika yeAmerica, vanhu vese veAmerica, zvisinei kuti bato rako ndeviti. I think vanenge vachinyanya kuda kusimudzira kubatana noku respect my elections munyika. Tinonzwa izvo kuti vaBiden vachava vachataura pamusoro pe aimbova mutungamiriri wenyika vaDonald Trump maererano nezvavanoita zvinova zvokuda kudzosera nyika kumashure. Pamwe chete I think pakutaura kwava Biden ichavawo nguva yokuti vakurudzire vanhu kuti vazvichengetedze muchirwere chadai kunetsa ichi checovid, vachienkareja vanhu kukumikidza vanhu kuti vavaccinatewe.
Nezuro chitatu, Attorney General Merrick Garland vakataurawo pamusoro pezuva ranhasi. Chii chamakabata pane zvavakataura?
Gurukota rezvemutemo Attorney General Garland vataura ivo vachiti bato ravanotungamirira kana kuti bato rehurumende ravanotungamirira zvejustice vachange vachiongorora nyaya dzose dzezvakaitika. Munhu wese akapara mhosva akatyora mutemo achava achiongororwa kana kuinvestigatewa. Vanotaura ivo kuti department yavo ichatevera mutemo kusvika kumagumo, vachitevera mafacts anenge achitwa presented.
Komiti yeparamende yeAmerica yakaumbwa kuti iferefete zvakaitika pazuva iri, yasvika papi neongororo yaro?
Komiti yeparamende yakaumbwa iyo inonzi iyo January 6th committee kuti iongorore kuti zvakambofamba sei kuti zvinhu zvakadai zviitike. Ichiri kungoita basa rayo, ine vamwe vangavari padhuze nenyaya iyi vayakakwanisa kutaura navo. Kune vamwe vayakadaidza kuti vauye kuzopa chapupu umbovo hwavo nemaziviro avaiita kuti nyaya iyi yakafambiswa sei. Vamwe vakaramba vakaita sana Steve Bannon uyo angari nhengo yaisapota vaTrump.
VaTrump vanotii pamusoro pezuva ranhasi?
VaTrump vanobuda ivo vachiramba vachinyunyuta vachiti ivo komiti iyi yakafomwa kuti iongorore maitikiro enyaya iyi vari kubuda vachidismisa vachiti iyi komiti ndemademokrats avo anenge achida kuti angova anovarigira pasi.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika. Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu gumi nevana vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro. Bato reTransform Zimbabwe rinokurudzira vatungamiri veZimbabwe Electoral Commission kuti vasiye mabasa. Nasi America inocherechedza gore rekutanga kubva zvakaitwa mirizhonga paparamende pakafa vanhu vashanu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.